yayo upfumi hwenyika yakatotiomera zvisingaiti nokuti kusvika pari zvino dhora racho harichabatiki mushure mokusabatika kwedhora nzara inzara taifungidzira kuti pamwe kuda mvura ingangonaya kuda tikapona zvino hatisinyatarisiro saka hatichatozivi kuti todii kuti nongonzwa kuti mudhara unongogara ari mundege hazvinozototirwadza mari iyoyo dei yanga isingapindi mundege ichotengera hayo vanhu chikafu zvaive nani nokuti haatatambura isura hakuna vana taitamburira kupinze chikoro kunyora mafomu 4 nhasi vakangogara havana kana chokuita asi vachitodzinga kunzi tsvakai mari yacho tikakwanisa hedu tingopara pati ino haa hatizi kuti torarama sei zvokwadi ivo vakuru vari kumusoro ivoko ndo vanongoguta havo ndo vanongoguta zvokuti haa ini hangu ini tana handichifunga ini dei zvamboita yechenji it was better saka haa handitombozivi zvokwadi
mbuya Guveya muri kurarama sei zuva nezuva kumamisha kwamuri kugara uku
mararamiro acho ndiwo akatoshata zvokwadi mararamiro acho akatoshata pari zvino tatitumbudzira kuti pamwe kuda nemvura yanga yanaya kuda taikwanisa kuti kune vanazvo woindavo uchingonomushandiravo nekupapo kuti urarame zvino mvura yacho iri kuramba unotongoona kutongoti minda yakaomerwa hapana kana chokuti munhu wotongochengetedza wechikafu chake kuti azvione mhuri yake hasi usina chokubhadhara vaya vanoshanda
mungatimi mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei pamwedzi pega pega kuti murarame
ini mhuri yendinogara nayo pamwedzi kuti ndikoti chikafu chesadza chayo handichatoverengi zvimwe zvanati izvi nokuti chikuru isadza handichatoverengi zvimwe izvi hatii pleasure izvi hatichatomboizivi setongoda kutongoite sadza ritige sadza kana ndikange ndatowana kana kuti $100 pamwedzi maybe zvingatoena nekuti chero chibagwe chazvo kana unacho chakudhura $10 mugomo saka ndibvudzei kuti mhuri inenge iina vana 6 to 7 bhagedha ripedzi vhiki pamwedzi 4 weeks ndibvudzei ugozoti mafuta ugozoti sipo haa tatsamusana mwana achitsvadumbu zvotoitika nezvekutorupi yacho hapana kusedi motobvuwa masikati mobvuwa masikati mobvuwa saka ndibvudzei kuti upfigo hungagara here hunoshandiswa rutatu pazuva hahugari
semaonero enyu zvii zvingaitwe kuti zvinhu zviwanikwe zvichigadzirikawo kuitira kuti imi nevamwewo vakateerera pari zvino muwanikwewo muchiwana upenyu hwakati rerukei
chondinokumbira ndechokungoti iyo hurumende de yanga ichitogona yaigona kuwirirana navamwe nenyika dziri mhiri kokote zvavo zvavanoita kuti zvokwanzi mabhunu tiiti mabhunu ariko takati chirarama isu takatitovawo minhamo yakadai isu mabhunu ndeimwe nyaya iko zvino vakadzinga akaenda kunana mozambiki takuendazve futi kunopemha kunana mozambiki vakadzinga akaenda kunana zambia iko zvino vari kunana zambia kwavari kurima ndokwaakubve chikafu futi takawanda ikoko uku gmb varimi havana zvavakapuhwa mabagwe akainda kana nemari hadzisati dzavuya uku mafetilizer vakashaya chokutengesa nembeu saka zvinhu zvinoriri izvozvo hapana zvazvinoshanda saka muchiona varimi vasivarimi chibagwe chakawanda nenyaya yokuti havana kwavanochicheta cheta vakacheta kugmb havabhadharwi saka vorimirei havo zvakawanda ivo vachiita losi
vamwe venyu vari kugara imomo mubhikita mungati vari kurarama sei zuva nezuva takanyanyotarisa nyaya iyo yeupfumi hwenyika
hapana mararamire vazhinji vamwe vari kutoenda kumapurazi uko vaitonosakuravo ikoko asi kungosakura kwezuva hakusisina chichabatsira ikoko hakusisina kuti vawane chokuzodya chemhuri mazerasi mwanangu izvi ndozotopa vana vumbavha nokuti zvokwadi vana kana vachinge vakagara vachiona vaya vanenge vaino mukana wokusevenza vachidya mari dzavo votokonzeresa kutoti vatonoba nokuda kwoushayi zvinozotirwadza zvikuru hatizivo kuti tichasvika kupi nazvo ivo havazvioni havo vari mberi ikokoko nemhaka yekuti vari kudya vachiguta